This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvezvi unoswerera nenzara, ndatotenga nachisi apa, ndora ndatodya nachisi iroro. Unongoswerera nenzara wakagara pano.
Nyaya yekushomeka kwemari yoramba ichinetsa munyika. Zangano revagari reHarare Residence Trust rochema-chema nekumanikidzwa kwevagari vemuHarare kuti vaise maprepaid water meters. Vechidiki vezano PF vanoti kufora kwavo kwakabudirira uye gore rinouya vanoronga kutounza vanhu vakawanda kune rimwe gungano rakadai. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voregerera vasungwa varumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vanhuwo zvavo munyika vari kushora zvikuru vemabhanga uye vemuzvitoro nekuvabhadharisa mari dzemitero kuti vatore mari dzavo mumabhanga. Vanhu vanoti kunze kwekupedza nguva yakareba vari mitsetse vave kubhadhara mari inosvika madhora 20 pakutora mari inosvika chiuru chemadhora yavanokwanisa kutora nemadhora 3 chete, asi yavave kuti vava kutora mukati memazuva 10 nekuti vari kukwanisa kutora zana remadhora pazuva kubva mumabhanga. Vezvitoro vanonziwo vari kumanikidza vanhu kuti vatenge zvavasiri kuda kuti vakwanisewo kuwana mari. Mukuru weBankers Association of Zimbabwe, Dr. Charity Jinya, vanoti vemabhanga havana zvavangaite pamitero iyi nekuti vashandi vavo vanenge vavandirwawo nebasa. Vanhu vataura neStudio 7 vanoti vave kupedza nguva yakareba yavanofanirwa kuve vachishanda ivo vachifora vari pamabhanga. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange zvazvo mukuru webhanga renyika vaJohn Mangudya vakati mabhanga ape vanhu mari inosvika churu chemadhora pazuva, amai Esther Samson vati chinonyanyovashungurudza kutadza kupiwa mari yakatemerwa iyi.
Nokutika izvezvizvi unoswerera nenzara, ndatotenga nachisi apa, ndora ndatodya nachisi iroro. Unongoswerera nenzara wakagara pano.
Kubvirira last week ichingotora mari chipiwa ma200 iwayo. Ndasvika kuseni kuma7 o'clock. Zvino dzapast 3.
Umwe zvakare anga akaforera mari pabhanga reCabs ndiva magodo bangwayo, avo vati vari kurasikirwa nenguva yekuva vachibata mabasa. Panguva iyo vanhu vazhinji vari kurarama nekubata mabasa emaoko nekuda kwokusawanikwa kwemabasa.
Cash iri kunetsa because ungamira kana 4 hours apa kana 5 hours kusati waona kana cash chinzi marai. Saka cash yanga iri kukoko uchimbopidza 166 zobva zopidza ma 15 20 zvazopidza tazopinda tatese kuma I think past 3 but tazopinda tese kakamwe chete.
Vaje Kavero vaudzawo Studio 7 kuti komishina inofanirwa kuva ichipa mari havasi kukwanisa kutora mari sezvo isiri kubudisa, vakati mumabhanga vari kungoudzwa kuti hakuna mari. Vati zvinovashungurudza zvikuru kuti vanobuda ziya kushanda vobuda zveziya kutora mari mumabhanga.
Ndawana hangu mari yandanga ndichida, asi raini racho ranga kakura zvakanyanya zvokuti tamira kubvana 11 kusvika iye zvine zvidzato kuma 24 takangomira. Saka ndopandawana mari yezvinezvi.
Vamangudya pavakapa zviga zvekugadzirisa dambudziko remari vakati Zimbabwe ichaunza mabond notes pamwe nekuita kuti vanhu vashandise dzimwe mari dzakadai semarands ekusouth africa pane kuti vanhu vasimbirire kushandisa madhora ekuamerica. Kunyange zvazvo vanhu vaikwanisa kutora mari muzvitoro zvakadai sanaok, pick and pay, bon marche nehamwewo. Ongororo yaitwa nestudio 7 muzvitoro izvi yaratidza kuti zvitoro izvi zvakachinja mutemo uye kuti ukwanise kupiwa mari inonzi cashback unofanirwa kutenga zvinhu zvinoita madhora makumi matatu wozopiwa zana remadhora. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti dambudziko remari kumabhanga riri kukanganisawo zvikuru mashandiro evarayiridzi sezvo vari kuzomanikidzwa kupedza nguva vari mumitsetse kumabhanga vachiedza kutora mari. Mukuru weZimta Vasifiso Ndlovu vanoti nemhaka yekuti mabhanga asi kukwanisa kupa vanhu mari dzavanoda pazuva, varayiridzi vazhinji vari kukundikana kubhadhara zvikwerete pamwe nemitero yepavanogara. Vandlovu vanoti sezvo varayiridzi vari kutarisira kutambira mari dzavo dzemihoro mangwana, vachaona vazhinji vavo vachikundikana kudzokera kumabasa kwavo vatadza kuwana mari dzavo. Nyika yakatarisana nedambudziko hombe rekushayikwa kwemari izvo zvopa kuti vanhu vatambure. Ngatinzwei hurukuro yataita naVandlovu pamusoro pedambudziko iri.
Dambudziko rekutambira mari rakuita dambudziko guru nemhaka yekuti mabhanki mazhinji ari kuita echilimita mawithdrawals evarayiridzi. Mamwe mabhanga ari kuramba echiti $100, mamwe echiti $200. Saka tiri kuona kuti vazhinji vachashaya mari yekuti vakwanise kudzokera muzvikoro zvavo. Nhasi ndazvofamba-famba zvangu mabhengi ndaona kune makus akati revei vanhu vachimirira mari kuti imboonekwa. Rimwe bhangi marisagoni kuti zozotaura panapa nderekuti range risina mari zvachose.
Imiwo sesangano mune matanha amuri kutorawo here kuedzawo kuti tseketudzane nevemabhanga kuti nhengo dzenyu dzinge dzichikwanisa kuwana mari?
Zvanhasi hatisati tapanga zvekuita, but ticharamba titsvaga nzira dzokusimudzira nyaya iyoyi. Zvatinofungwa ndezvokuti tigare pasi nemagurukota edzemari ava tinzwe kuti ivo vanofunga kuti cash crisis yenyika iyo inogona kuti ibatsirike sei. Zvimwe nyika zvinenge zvishandisa maplastic money. Zimbabwe haigoni here kuramba ichisimudzira nyaya yeplastic money. Izvo zvinovetsera kuti vanhu vanofamba kwese kwese vasatakure keshi, but vafambe vene makadhi avo pamwe vichiswaipa vichibhadhara zvavanobhadhara. Anota keshi ozvowana keshi shomanana yekutenga tumatomatisi nezvinhu zvishomanana zvakadaro.
Tinonzwa kuti vezvitoro vari kuti kana muchida kuti kubatsireiwo kuti muwane mari munofanira kunge muchitora zvimwe zvinhu muzvitoro kana kuti kutenga zvimwe zvinhu kuti mukwanise kuzopiwa imwe iri mari.
Sevazvitoro vanenge vachiita kutengesawo sevanhu vari kuti vawane mari zvavuka. Vazhinji vari kuti tengai tokupai cashback ndizvozvo zvavari kuita. Asi navo futi havana mari yakati kurei, vanenge vane mari shomanana yavanopa makastoma vacho.
Avanga vari mukuru weZimta Vasifiso Ndlovu vari parunare nestudio 7. Mutevedzeri wemunyori mubato rezano PF Youth League vakudzai Chipanga ava vakaronga kufora kwane zuro kwebato rezano PF vati vane hurongwa hwekufora zvakare gore rinouya kwakadarika kwakaitwa nezuro. Vati vari kufara zvikuru nekubuda kwakaita vanhu, asi vamwe vanhu vachiri kugunun'una kuti kwaive kupedza nguva kuteya nzoune riva. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachipanga kuti tinzwe zvizhinji.
Zvakafamba kudarika zvataitarisira. Ndodaro nepamusana pekuti vanhu vakazviurira vega, isusu at headquarters level tisina kuvabatsira netransport. Kazhinji kacho petinoita mitambo mukuru yemusangano tinowanzoprovida vanhu transport and food from headquarters, but this time vanhu vakwanisa kuzvifambira vega from their respective provinces and respective districts. Zvati zvinoshamisa chaizvo ise utungamiriro wechidiki musangano weZANU-PF kuti vanhu vedu vanoda mutungamiri wavo zvakadaro zvekuti vakwanisa kuzvifambira vega vachiuya kuzosangana naPresident wavo vachidzokera vachifara semafarira vaita yekuti vasangana naPresident wavo. Hatina kutarisira kuti vanhu vangauye neuwandu hwavakaita ihwohwo. Tinoda kuvatenda chaizvo vanhu veZANU-PF.
Ko vamwe vari kuti vachipanga nevamwe vavo vanenge vakamanikidza vezvikoro ava kuti vavape mabhazi, ichokwadi here ichi?
Semataurira ndaita kuti at headquarters level takangopa soko rekuti vanhu vauye musi wa25 tiite march in solidarity with President Robert Gabriel Mugabe. Isu chedu chatakaita kupa soko chete kuuya mafambira vakaita vakazvironga vega kumamisha kwavanogara ikoko nemadhorobha mavanogara imomo, hatina kuva provider transport.
Ko tichitarisawo vachipanga vamwe vari kutiwo mari yamakashandisa kuronga musangano uyu dei makakwanisa kuita inga yatingati employment creation, mungopa vamugabe tsamba dzenyu dzenyunyuto pane kudaidzira musangano wakakura kudaro, mungati kudinazvo?
Vanhu vasingazive mashandiro anoita mapolitical parties nemashandiro anoita magovernments. Mapolitical parties haasiriwo anofunda magovernment programs. Political party ine treasury yayo nemembership yayo. Government ine treasury yayo. Maorganizations oro maorgan maviri akatosiyana. Hazvigoni kuti mutore mari yevanhu muchiti hunzai kuno mari yochiise mutreasury yegovernment zvisiri pamutemo. ZANU-PF ibato rinotedzera mitemo. Vanhu vakada kuti mari yavo vada kundoitengesa maice cream. Vanhu vakada kuti mari yavo vada kundoishandisa vachiita zvose zvingade kuishandisa kuita mabiko kana kuita michato. ZANU-PF haikwanisi kuti regere kuita muchato hunzai mari iyoyo muhurumende. No, hurumende ine treasury yayo, ine mari dzayo, ine budget ayo anotorwa semanational budget. Party ine mabudgets ayo anonzi maparty budget.
Saka muchitarisa vanhu vakauya nezura vachipanga, mungati uwando hwavo vanga vakawanda zvakadii?
Vanhu vakawandisa zvokuti handira kutokwanisa manje uchiona kwavanogumira.
Mutevedzeri wemunyori mubato reZANU-PF Youth League vakudzai chipanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro vakaregerera vasungwa vanosvika zviuru zviviri munyika vanosanganisira madzimai ose kusara kwemadzimai maviri akawanikwa aine mhosva dzekuponda. Sangano reZimbabwe Prison and Correctional Services neZuro rakati madzimai anosvika mazana mashanu nemakumi masere munyika vakabva vatanga kuburitswa mumatirongo, vamwe vakaregererwa uye vanosanganisira vechidiki vose vasina zvisina kuti vakapara mhosva ipi nevamwe varume vanosvika vane mhosva dzisina kukomba. Sangano reFemale Prisoners Support Trust rinotungamirwa naamai Rita Nyamupinga iri rinoshanda nemadzimai vari muhusungwa rinoti kunyangwe zvazvo zvakaitwa navamugabe zvakanaka, zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa nekuti mamwe madzimai aya anga asina kana chekubata kana mhuri dzinovatambira vachibva mukusunungurwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Nyamupinga kuti tinzwe zvizere.
Zvingangove zvakaoma nekuti munoona kuti kana vanhu vasungwa zviye akangoerekana anzi angobuda mujeri akuenda kunosangana nevanhu vaakatadzirana navo vai. Vanhu ivavo vanenge vachine kugumbuka kukuru ende vanozviona sezvisina kunaka. Asi isu tinoti hongu vakaita zvavo chinhu chakanaka chaizvo.
Izvi zvava kureva kuti madzimai ese kunyangwe avo vanenge vapara mhosva nhasi vakutoburitswa here muchizarira kana kuti zvinorevei?
Madzimai anonzi ese abuda, asi vanobuda vaine vanoiswa mumakategori ekuti vakaita zvakati ava vane mhosva dzavo dzekuponda vanosara varimo. Vane mhosva dzisati dzatongwa vanosara varimo. Vasungwa nhasi vanosara varimo. Kwoita vamwe vaye vatinoti mentally detained prisoners vanosara varimo nekuti panenge pachida kuitwa hurongwa hwekuona kuti vachazofamba sei vachaenda kupasina nyaya dzavo dzakatongwa vanosara varimo vanoenda ndiva vanenge vanga vachipika ndo vanoenda kumba ndo mamiriro azvinenge zvakaita
pamira pakadai zvinofanira kuchiitwa sei manje kuti madzimai aya awanikwe achidzokera kumhuri dzavo pasina bopoto kana zvimwe zvakadaro
zvakadai zvinenge zvakaoma munoziva kuti vanhu vangoburitswa vamwe vacho havana kumbobvira vauya kuzoonekwa vari muusungwa vangobvichiendani kana kuti vamwe vanga vagara varimo muusungwa imomo vari mumajerumu munhu akasungwa makore matatu mashanu apfuura arimo mujerumu achaziva here kwekuenda achazivawo kubatana naye here nekuti zvakaita semajeri akaita samachikorobi vazhinji vacho vamwe vane mhosva dzine makore akati wandei vanenge vachitobva kunzvimbo dziri kure vondichendai munotigira kuchikurumbi saka isusu ndo kwatinozopindirawo manje kuti vaye vari kuda rubatsiro tovayamurawo kuti matimoda kuenda kwakati muchafamba sei
vanga vari amai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoners Support Trust vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari muHarare. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust kana kuti HRT nhasi raendesa tsamba yenyunyuto kune vakafanobata chigaro chameya weHarare vaPeter Moyo vachiti havasi kufara nechirongwa chekuisa maprepaid water meter muguta. Kanzuro yeHarare inoti ine urongwa hwekuisa maprepaid water meters kuvagari vanosvika zviuru zviviri senhanganyaya kana kuti pilot project. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weHRT vaPrecious Shumba.
Vagari ichokwadi vari kunyunyuta muzuva ranhasi sangano reHarare Residence Trust rapa petition muguta reHarare tapa acting mayor councillor Peter Moyo. Vagari vari kunyunyuta kuti nyaya yemaprepaid water meters haina kubva kuvagari. Nyaya yakabvira mumahofisi evatungamiri wekanzuro. Nyaya iri kutorwa sechimbi chimbi asi waine mukana wekutaura nevagari asi havasi kuushandisa.
Asika vekanzuro tataura navo vashumba vari kuti aiwa imi munenge muri kungokurumidza kumedza kutsenga muchada vachiti vagari vakawanda vari kufarira urongwa hwavo.
Iwo vari kunyengedza vagari vachiti maprepaid water meters akafanana nemaprepaid electricity meters asi havasi kutsanangurira vagari kuti mugari ashandise mvura anotanga abhadhara.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme.
Kune vanhu vagara vanongoita maprojects akadaro ekungopikisa zvese zvinenge zvipikisa izvi zvinodiwa nevanhu. Pandakatomira izvozvi panapa nditori netsamba yakanyorwa neimorganization ine dzimba dzakawanda yakatonzi request for prepaid water meters and portfolio yavo ine more than 200 properties spread across the city. Yes. Saka ava vanouya nenyunyuto dzavo tagara tinodzitarisira nyunyuto kuvanhu vakadaro nokuti havana chakanaka kazhinji chavanoona chinoitwa neguta.
Ko ivo vari kuti munenge musina kunyatsotaura nevagari nezvenyaya iyi ichokwadi here?
Kutaura nevagari takataura chiripo ndechekuti ava varume nevakadzi ava chero mukaita zvakaita sei ravo basa nderekupikisa.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-16065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wekuUganda waAlphonse Owin Dolo Vabata Aisa Luyima aine mhosva yekuuraya vanhu vanosvika makumi manomwe nematanhatu muUganda muna 2010. Luyima ari pakati pevanhu gumi nevatatu vanodyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Vanhu vakabhombwa vaiona mutambo weWorld Cup panzvimbo yekutandarira muKampala, guta guru reUganda. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vanoita zvematongerwo enyika vari kupesana pamaonero avo kufora kwakaitwa nevatsigiri veZANU PF neZuro, pamwe nekufora kwakarongwa neMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai kuchaitwa muBulawayo neMugovera. Nhengo yeZANU PF inomirira Highfields West muParamende vapsychology Mazivisa vanoti kufora kwakaitwa nebato ravo muHarare kwakaratidza zvikuru kuti mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vane rutsigiro rwakawanda. Vamazivisa vanoti bato ravo richatsigira vaMugabe musarudzo yemutungamiri wenyika nokuti ndo vari kudiva neveruzhinji. Nhengo yeZANU PF vachimirira Nkai South muParamende. Tinodzokorora, nhengo yeMDC vachimirira Ngai South muParamende vaAbednego Bebe vanoti bato ravo riri kuronga kuratidzira mukupera kwesvondo sezvo riri kunyunyuta nekuparadzwa kwaitwa nyika navaMugabe kwemakore makumi matatu nematanhatu. VaBebe vanoti bato ravo harisi kuzomanikidza vanhu sezvakaitwa neZANU PF. Reichoto weStudio 7 atanga nokubvunza vamazivisa maonero avo paurongwa weZANU PF wekuratidzira neZuro.
Urongwa hwe1 million match hatinangogutsikana nahwo chete. Takatokatya madhoro nesu kuti shuwa vanhu vangabva vabuda mabudiro avakaita kuratidza sapoti yavo kuna President Mugabe. Taisatarisira vanhu vakawanda kudaro, vanhu vane huwandu kudaro, vanhu vanoya mauriro avo ega vaine chinangwa, kwete chekungoti vaMugabe tiri kukusapotai all the way, kwete, achiri chinangwa chekuti tipemberere mutungamiri wedu wenyika achitira zvinhu zvakanaka makore akawandisa. Tiri kuona isu chiZimbabwe haisingori nyika yakasununguka pakuzvitonga kuzere kwenyika, ingati political freedom. No, Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere in terms of empowerment, in terms of maresources. Zvisingaitike kune dzimwe nyika, haungoende kune imwe nyika muAfrica kana pasi rose woona nyika yakasununguka politically and economically, asi isu tazviwana muZimbabwe kuburikidza navaMugabe.
Vamazivisa, maida huwandu hwevanhu vanosvika 1 million, makakwanisa here kusvika pa1 million machi yamaidai?
Maonero etakapeta tinogona kunge takatodarika, nekuti ground retinge tinaro vanhu vacho vakatosvika nekutara kufidelity house. Saka manumbers acho vanhu vanga akawandisa, vana BBC vari kutiwo 700,000 manumbers obva angowandisa. Asi isusu sekuziva kwedu taida kuti ground rizare, ende rakatozarisisa rikapfashukira, ende meseji yange iripo yekuti vaMugabe tiri kukufarirai, tiri kukutsigirai. Saka isusu esvaizi ya concern tiri kuramba tiri behind vaMugabe, tiri kuti vana veZimbabwe ngavaramba vachisvukidzwa vaMugabe. Hapana munhu asingashaudwa, hapana munhu asingatukwa, kana Jesu chaiye aiita mabasa akanaka. Paisashaya vairi vatatu vaishoropodza vetingati nhasi veopposition, hazvishaike, zvinotowanikwa mupolitics.
VaBebe, zvakaitika kuZANU PF makazviona neZuro, imi semaonero enyu sebato reMDC munozviona sei?
Kahlamaza zvikurukuru izvozvo, nekuti ukazvitarisa zvokuti vanga vachimachira chii, kosi ukazvibvunza kuti for 36 years tanga chitongwa naMugabe yeye, for 36 years nhasi unouyo hatina mari yeZimbabwe, tokusevenzisa mari yemacountries. For 36 years nhasi hatina ikonomi inotaurwa nayo yakafa kupera kudhara maindastri akafara. For 36 years we are the worst corrupt country in the world. For 36 years vana mfundo yedu yato yakatochinja, unoona kunzi mapepa zakalika takataka zvimusere. For 36 years tanga tisingazive kuti vanhu vanopiwa chikafu nemamwe macountries, asi under Mugabe rule for 36 years taakupiwa masikafu every year. For 36 years taakuziva kuti vanhu vanongosungwa vasina kupara mhosva. For 36 years taakuziva kuti munhu mutema anouraya munhu mutema as if munhu acho akamutadzira asina kumutadzira.
VaBebe, ndezvipi zvamuchaita imi musebato pakuronga kwamuri kuita kuti munge muchiratidzirawo zvakasiyana nezvakaitwa neZANU PF neZuro?
Isusu tiri kuronga chipedzera mutemo wenyika section 59 of the constitution yeZimbabwe iri kutiyo kana muchinyunyuta nenzira yamuri kutongwa nayo unofanira kuratidzira pakunyarara kuti tiri kunyunyuta zvina zvikufamba zvakanaka. That's why I'm actually outlining kuti izvi zvandiri kutaura kuti for 36 years this is what was happening. We are saying isusu tikazopinda manje after tanyunyuta tikataura kuti zvano yatadza tichazvikorekta zvese izvozvo one by one. Zvichatora nguva yako tikuti hazvo asi our duty is kuti tikorekte izvozvo zvakatadzwa nezano for 36 years.
Vamazivisa hanzi izvo imi vezano muri kupemberera munhu akwegura munoti kudii nazvo?
Inzwai munzwira isusu chetinoda kwava mugadwa hasi makore avo iwisdom yavo injere dzavo kuziva kwavo utungamiriro hwavo hwakanaka hunodadisa. Iwo nemadida zavo madiki yavo vaitei vaudza masanctions wadestroya nyika wadestroya economy vanongoendei vachitera madiresi. Isusu tiri kuti utungamiriro hwamugabe hunobatika ndowe tinoramba tichingopembedza ndowe taipembedza nezuro ende ndowe uchaita kuti vamugabe vadzokere pachigaro 2018.
Vabhebhe, machi yamuri kuronga kuita imimi chinangwa chaiyo chaiyo chaiko ndechipi?
Chinangwa chemachi yedu ndechekutsutsuma kuti aiwa tiri kutsutsuma mugabe asi kuti tonga zvakanaka. Mugabe akwidzirisa zvecorruption munyika. Mugabe atadza kutonga nyika nekuti we are the poorest nation yet iye akatora nyika from kuvarungu iri jewel of Africa. Nhasi taakusekewa nenyika dzese kupfuuridza nenyika dzeAfrica dzaakutiseka. So tiri kuti kutsutsuma kuti aiwa ka toda kuti kana taakufa isusu takura tapera toda kusiyira vana vedu nhaka iri nani nekuti iko zvino izvo hapana zvokusiyira vana in the current state yeZimbabwe. Mugabe akatoponda kupera kuti dhu vanotaura saana shamwari yangu honorable Mazivisa avo vakapinda muparamendi dezuro mabeneficiary ecorruption yezano. That's why they are defending like that.
Vabednico Bebe vanove nengo yeMDCT vachimirira ngai South muparamende. Manzwo zvakare kubva kuna vapsychology Mazivisa vanomirira Highfields West muparamende. Vavira ava vanga vari pahuru kuru yanga ichikokerwa naRay Choto Studio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto unobva muzuva kana kuti solar energy vakudzana ichitiva vanoti Zimbabwe inofanirwa kugamuchira nemaoko maviri kushandiswa kwesolar senzira yekurwisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze uye kushomeka kwemagetsi munyika. Ngatinzwe hurukuru yavaita nanutungamiri Nkomo weStudio 7.
Hamufunge ndiri kufara ende ndiri kutarisira chaizvo kunge ndiri kuWashington ende kuinstitute yangu yatoenchipidza.
Tiri kuona kuti muri kuita zvesolar energy titsvanangurirei basa ramunoita chaiyo?
Inini ndine kampani inoita nezvekudesigna nezvekuinstalla solar magetsi anogeneratwa nezuva. Ndinowanikwa futi ndiri mune rimwe boka kana kuti group vanoita nezve yatinoti green buildings. Basically tiri kuti isusu mabasa angu andiri kuita ndeyekuti tikwanise kuchengetedza environment yedu, tikwanise kumake sure kuti magenerations mafuture generations anokwanisa kugarawo upenyu hwakanaka.
Muri kuona kunge chirongwa ichi chichamubatsira sei muupenyu hwenyu?
Chandiri kunyanyoona chichanyanya mubatsira kubva pachirongwa ichi inyaya yeushamwari nevanhu like-minded people, vanhu vanofunga mafungiro angu nevatinoti vatungamiriri vemabhizinesi vekuamerica uye shamwari dzangu inini pachedu muno muafrica. I think ushamwari ihwohwo huchatibatsira kuti pachedu isusu tikwanise kunge tichiita sei tichikura.
Muchange muchiita zvidzidzo zvei uye muri kupi?
Inini ndendiri kuinonzi state yeNew Jersey kuamerica. Ndiri pauniversity inonzi Rutgers University. Ndinenge nichinyanyodzidza nezve mafambiro ndingangoti utungamiri hwemabhizinesi iyo clean energy zvakafanana nezvesolar uye kukwanisa kuti ukudze bhizinesi rako, kukwanisa kuti ukwanise kuexpanda bhizinesi rako muatoti maemerging markets or munyika dzinenge dzakatisarirei.
Vakudzana ichitiva ndemumwe vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari muridzi wekambani yeNatfort Energy. Vanga vari parunari nanutungamiri Nkomo weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekuregererwa kwemadzimai anga ari mumajeri. Tava tashukwa kumagume ichirongwa chedu. Anoku onekai, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina ndimi yake Mwakalele.